manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri kurume 3 2020. Makateerera kuStudio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
I think they've lost hope right now. Vanhu vari kungoti ameno Mwari zvavachachitira pati ndingonamata kuburikidza neapiyo yachanga kupinda nhasi kuti dai Mwari vanga vanzwawo at least vakapiwa bill pending appeal. Appeal yedu yozoitwa hearing vari panze.
Nengo dzeMDC dzonetsekana nemabatirwo adzinoti akaitwa nyaya yavalasti maenga hama nevamwe vavo vari mujeri. Hurumende inoti wese anobva kunyika ine coronavirus ava kusungirwa kuratidza umboo hwekuti haana chirwere ichi. Bato reDemocratic Party remuAmerica roita sarudzo matunhu gumi nemana dzekutsvaga munhu achamirira bato musarudzo yemutungamiri wenyika muna mbudzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare reSupreme Court nhasi rati richazotura mutongo waro panguva yarisina kutara pachikumbiro chasviswa kudare iri nenhengo dzeMDC dzakabatwa nemhosva yekuponda mupurisa mumusha weGlenview muna 2011. Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Vachisvitsa chikumbiro kudare iri chekuti mutongo wakapiwa vatungamirai madzokere valasti maenge hama vafinias natarikwa pamwe namuzvaro yuvhone musarurwa wekuti vapike makore makumi maviri vari mujeri gweta revasungwa ava amai Beatrice Mutetwa vati dare repamusoro rakakanganisa parakavawana vaine mhosva. Amai Mutetwa vati kunyange hazvo muzvaro musarurwa vakaburitswa mujeri mushure mekunzwirwa tsitsi nemutungamiri wenyika zvakange zvisingakodzere kuti vabatwe nemhosva kubva pekutanga sezvo vati mapurisa akapa ufakazi pakutongwa kwenyaya iyi mudare repamusoro akapa humbo hwakasiyana. Amai Mutetwa vati ufakazi hwemapurisa aya hwakasiyana nezviri mutongo wavachinembiri Bhunu avo vakatura kuti ufakazi hwese hwakapiwa nemapurisa hwakanga hwakafanana zvairatidza kuti vasungwa ava ndivo vakakonzera kufa kwemupurisa vaPetrus Mutedza pane rimwe bhawa riri musha weGlenview muno muHarare muna 2011. Amai Mutetwa vati dare repamusoro harina humbo hwarakapiwa nevafakazi hunoratidza kuti chii chaizvo chakaitwa nemumwe nemumwe pavasungwa ava chinoratidza kuti ndivo vakauraya vamutedza. Vati panzvimbo yemabhizimusi apa pakanga paine vanhu vakawanda vaizvifambirawo saka nokudaro zvinoshamisa kuti hapana kana munhuwo zvake akauya kudare kuzopa ufakazi hwekuti akaonawo kana munhu mumwe chete zvake pavasungwa ava achiita mhirizhonga ingave yakakonzera kufa kwavamutedza kunyange hazvo mapurisa akambenga udza dare kuti vasungwa ava pavaikumbira mukana mwekubhadhara mari yechibatiso kuti pane veruzhinji vakawanda vaifanira kuzopa ufakazi hwokuroverera vasungwa. Zvataurwa namai Mutetwa mudare zvatsinirwa navachaus kwaramba vanove rimwe remagweta evasungwa ava.
Tanga tichingoti dare rehaikoti harina kunge ranyatsokwenenzvera nekudonongodza umboo hwakapiwa. Nyaya iyi nyaya yakaitika pakazara vanhu, pakanga paine vanhu vakawanda endi neurombo zvikuru kuti kune mupurisa akatemwa akafa. Pari nyaya yedu yanga iri yekuti hazvizivikanwe kuti akatemwa nani. Zvinonetsa patemu paitika zvinhu zvakawanda kuti muzi pane vanhu vakawanda vari kumhanya vari kuita zvakawanda kuti muzive kuti chaiye angadai akaita chinhu chakadai ndiani. Saka ndo yanga iri nyaya yedu kuti aiwa dei dare rehaikoti rakanga rakanyatsodonongodza rakanyatsotarisisa nyaya idzi ingadai risina kuda vakomana ava nemhosva uye nekuvaendesa kujeri for 20 years. Saka tanga tichingokumbirawo kudare repamusoro kuti dare rakatonga kuhaikoti harina kunge ranyatsotarisa zvakanaka asi imi chitarisaiwo zvakanaka kuti vakomana ava nemusikana uyu vakwanise kuwana nguva vachiwana kusununguka kwavo.
Asi gweta rehurumende panyaya iyi vafunga nyahunzvi vaudza dare kuti hapana chakakanganiswa nemutongi wedare, vachiti mutongi akashandisa mutemo sezvauri uye humbo hwakasvitswa mudare pakutongwa kwenyaya iyi hunoratidza kuti vasungwa ava ndivo vakakonzeresa kufa kwavamutedza. Vanyahunzvi vati vanhatarikwa kunyange hazvo vainge vasipo pakarohwa vamutedza vakafa, kutakura kwavakaita vamwe vevasungwa vakange votiza panzvimbo yakaparirwa mhosva kunoburitsa pachena kuti vaive nerimwe nevasungwa vakabatwa nemhosva ava. Vanyahunzvi varamba kutaura nestudio 7 vachiti havabvumirwe nemutemo webasa ravo kutaura nevatori venhau. Vatongi vedare resupreme court vatatu vanga vachiti amai Elizabeth Gwaunza, amai Susan Mavhangira pamwe namairita Makarau vati vachazotura mutongo wavo pazuva ravasina kutara. Zvichakadai muzvare Musarurwa avo vauya kuzonzwa nyaya iyi vaudza Studio 7 kuti mwoyo wavo unorwadza pose pavanoenda kunoona vavakange vakasungwa navo kujeri.
Ini ndiri kushungurudzikana kuti inini ndiri panze vamwe vangu vari mukadzi. Chishuviro changu ndechekuona last nenge hamana tungamiriri Madzokera vari panze vakasununguka vapiwa freedom yavo, nekuti chara chokwari pamberi pamwari hatina mhosva yatakapara ende hatina kana chatinoziva kuburikidza kwerufu rwaPetro Somutedza. Zvinhu zvinoramba zvichindishungurudza kuti pandinoenda kunovavhizitira kujeri vanhu vanenge va I think they have lost hope right now. Vanhu vari kungoti ameno Mwari zvavachatiitira pati ndiri kungonamata kuburikidza neappeal yachanga kupinda nhasi kuti dai Mwari vanga vanzwawo at least vakapiwa bill pending appeal. Appeal yedu yozoitwa hearing vari panze because it's about munhu wese anga akasununguka achisangana nemhuri yake achirarama nemhuri yake because tara iko zvinezvi vana vavo vatorina kana maschool fees. Madzimai avo ari kutoshayiwa chekudya chete nokuti ndiwo mabreadwinners ari mukati. Hapana mararamiro ari kuita mhuri dzavo nekuoma kwakaita upenyu muZimbabwe. Mhuri dzavo dziri kusiririsa dzina kana pekutangira.
Vamaenge hama nevamwe vavo vakatongerwa kuti vagare mujeri kwemakore makumi maviri mushure mekubatwa nemhosva yekuponda vamutedza. Vasungwa ava vakanga vari makumi maviri nevasere, asi vamwe vavo vakawanikwa vasina mhosva. Pakutongwa kwenyaya iyi vasungwa ava vakati vaishungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika vachiti havanei nekufa kwakaita vamutedza. Padare panga paine utungamiriri weMDC wanga uchisanganisira mumwe wevatevedzeri vemutungamiriri webato iri amai Lynette Karenyikore, mutevedzeri wemunyoro anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaDouglas Monzora, munyoro anoona nezvemitemo mubato iri vaInnocent Gonese nevamwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Hurumende inoti iri kutora matano ese ainokwanisa kudzivirira kuti vanhu vasabatwa neutachiwana hwecoronavirus, uye vanhu vese vanobva kunyika dzine utachiwana uhu vave kusungirwa kuuya nemagwaro anoratidza kuti havana utachiwana. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure memusangano wedare makurukota, gurukota rezveutano Dr. Upadhaya Moyo vati vanouya vasina magwaro aya vacharambidzwa kupinda munyika.
Auya asina certificate yekuti ari negative kuti agoonekwa nachiremba kwake kunyika kwaakabva muhosipitari yehurumende yekunyika kwaakabva aanongonzi tatenda mauya asi maakuzokera zvakare kwamaa muzouya kana mane chitepa chakakwana chinotaridza kuti imi utachiona hwecoronavirus hamuna. Ndiwo mutemo wavo iwayo. Tirikuita izvi kuti tigadzirise kuti tisawana vanhu vanouya necoronavirus munyika yedu. Saka tichatoita zvese zvakaoma kuitira kuti tidzinge coronavirus bombs.
Kusvika musi wa1 kurume Zimbabwe yanga yaongorora vanhu vanodarika zviuru zvitanhatu vakaonekwa vasina utachiwana hwecoronavirus, uye ongororo iyi iri kuramba ichiitwa panhandare dzese dzendege munyika pamwe nedzimwe nzvimbo dzekupinda nadzo munyika. Vamwe vazivisawo kuti pane chizvarwa chekuZimbabwe chaibva kuBahrain nechimwe chekuChina vakaongororwa pachipatara cheWilkins vakawanikwa vasina utachiwana uhu pakupera kwesvondo. Mutevedzeri wemutauro webato guru rinopikisa munyika vaLuke Tamborinyoka Vati kunyange hazo zvakakosha kuti vanhu vane utachiwana vasapinde munyika, hurumende inofanirawo kusimudzira mabasa eutano munyika kuitira kuti ikwanise kuongorora zvirwere zvese.
Asi tinotishamisa ndechekuti iyo hurumende haisi kuda kupa ana chiremba, haisi kuda kusimudzira zvipatara zvedu zvemuno. Chinofanira kuitika ndechekuti tinofanira kukinge tine mamezhazi atinoita isu toga munyika kuti tione kuti chirwere chachiuye chikasikopararira munyika medu. Ndachinoitika ndechekuti vamwe vachapinda muno vaine macertificates aefeki, hatina mukana wekugona kutesa zvinhu. Chinongodikwa ndechekuti isu nyika tinge tine zveutano zvedu zvakakwana zvatinokwanisa kusikotesta tega paairport nepanzvimbo dzedu dzekupinda munyika kuti tione kuti vanhu havana here chirwere chekorona.
Mune imwe nyaya, gurukota rinoona nezvemutemo vaziyambi ziyambi vati majere munyika akazarisa uye hurumende iri kuronga kuburisa vamwe vasungwa mumajeri. Vati pari zvino vari kuronga kuti vasungwa voburiswa ndevapi. Majere emuZimbabwe ane vasungwa zviuru makumi maviri nezviviri, asi iwo akagadzirirwa kuchengeta vasungwa zviuru gumi nezvinomwe chete. Vaziyambi vati vanoda kuti majeri asare aine vasungwa zviuru gumi nezvitanhatu. Mune imwe nyaya, vakasanobata chinzvimbo chegurukota remutambo vakazembe-kazembe vatiwo hurumende iri kuedza pese painogona napo kugadzirisa nhandare dzeNational Sports Stadium neBaba Fields kuitira kuti Zimbabwe ikwanise kutamba mutambo yavo weCAF neAlgeria munyika. Nhandare idzi dzakanzi neCAF hadzikodzeri kutambirwa mitambo yeCAF sezvo dzisina zvimwe zvinhu zvinodiwa mazuva ano. Vakazembe vati kana vakapedza kugadzirisa National Sports Stadium neBaba Fields vachakumbira CAF kuti mutambo we Zimbabwe na Algeria musi wa 29 kurume utambirwe munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega nenguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Nengo dzebato reDemocratic Party muAmerica dziri kuda kumirira bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa muna Mbudzi gore rino. Dziri kutatsurana musarudzo yekutsvaga achamirira bato kana kuti primary elections iri kuitwa matunhu gumi nemana emuAmerica nhasi. Nengo ina dziri kupinda musarudzo yekutsvaga achamirira bato rinopikisa iri dzinoti vaJoe Biden, vaBernie Sanders, shoroma vaMike Bloomberg pamwe naamai Elizabeth Warren. VaSanders ndo vari kutungamira zvichitevera sarudzo dzakaitwa mune mamwe matunhu mana anoti New Hampshire, South Carolina, Iowa neNevada. Asi vamwe vanoti vaBiden, avo vaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika munguva yavaBarack Obama, vanogona kuvewo nemukana zvichitevera kukunda kwavo musarudzo yekuSouth Carolina svondo rapera. Vamwe vaikwikwidza vanoti vaPete Buttigieg naamai Amy Klobuchar vakazivisa nezuro kuti vabuda mumakwikwi aya vachiisa rutsigiro rwavo kuna vaBiden. Danho iri rinonzi nedzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika rinogona kubatsira vaBiden kuwana mavhoti ekuti vakwanise kukunda vaSanders nhasi. Anotarisirwa kukunda musarudzo dzanhasi idzi anonzi anenge ave nemukana mukuru kwazvo wekuzokwikwidzana nevachamirira bato reRepublican Party rinove riri kutonga uye vari mutungamiri wenyika vaDonald Trump. Matunhu ane mavhota akawanda anosanganisira California, Texas, North Carolina neVirginia. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata sachigaro vebato rezanu PF mudunhu reNorth America vaRegis Vusango Charumbira kuti tinzwewo maonero avo.
Mapanari elections aya ndiri kuona inini kuti tichitarisa mapolls, maexit polls ari kutarisa kuti Bernie Sanders achahwina, achakunda Joe Biden. Fanira tarisa makuseni mapolls anga achibuda anga achiti vaBiden anga ari kuma48%, Sanders anga ari over 60%. Saka ndiri kuona vaSanders vachihwina Super Tuesday.
Ndeyapi matunhu amunofunga kuti vaSanders vanohwina? Tichiona kuti wa Biden waka wina ku South Carolina ne nyaya kuti vatema wakawanda variko vainzi ndo vavavote.
Ndirikuona va Sanders vachi kusarudza wina big ku California. Vacha wina big futi ku Texas, I think Texas. And then among most states are kuti varikutarisirwa kuti vachadi vacha wina futi. But uku ndo kwandoona kuti vacha pula ma delegates akawanda nhasi. Saka mamwe handi ma wina take all. Saka ndirikuona vachi kwanza kuvanidza ma delegates akawanda kubva ikoko.
Muri kuonawo sei va Mike Bloomberg?
Va Bloomberg handifungi kuti vacha wina, asi chandiri kuona ndechekuti vaka pavakambotaura I think last week vachitaura kuti zvikanzikana mukasawina muchaita sei, vakati iwo ini ndichatora mavhoti angu ese ndoisa kumuno denchi uye denchi unofunga kuti ndiye wandokwanisa kupa, havana kutaura kuti vachaisa kuna Biden. Saka naizvozvo ndakaona zviro pa CNN vanheru va Biden vakatsoropodza zvisina kunyikururama pamusoro pava Bloomberg. Saka ndiri kuona kuti va Bloomberg sezvo vakati chero munhu mudemokrat anenge abudirira muchamupa mavhoti angu uye ndichamubatsira kukambena nokumupa mari, ndiri kuona sekuti vachaenda kuna va Sanders. Ndo maonera ndichaita, nokuti kutoropodzwa kwavakaitwa nezero manheru nava Biden vanenge vasiri vanhu vanokwanisa kushanda vese kana kuwirirana.
Ko amai Warren tingaonawo here vaine chavanga nonga nonga ipapo?
I think my Warren vanenge vatokuona kwangu vanenge vadzopera, I think vanenge vachaperera pafuba Tuesday. But handisi kuziva kuti vachasupportani, I think vanogona kunge vachambomira kuindosa. Handifungi kuti vachamanyira kuindosa zvakaitwa na Klobuchar na uyu Buttigieg. I think ndiona sekuti vachambomira vakabata endorsement yavo vachida kumboona kuti zvichafamba sei. Asi pasipa Tuesday handisi kuona vachibudirira.
Mataura nyaya yekuti vaButtigieg naamai Klobuchar vakapa rutsigiro rwavo kuna vaBiden, hazvisi zvinosimudzawo here mureza wavo pakusarudzo dzanhasi idzi?
Vanhu havasi kutarisa endorsement, vanhu vari kutarisa mutungamiri wacho unenge achizotungamirira. VaBiden vane zvinhu zvakati o zvavanoonekwa zvisiri kuvakwalifaisa kuti vange vachitungamirira bato reDemocratic Party kuvazhinji vachavhota. Vazhinji vari kuti ivo havasi Obama, ivo ndevaBiden vanga vari vice waObama. Saka kuti vashandise kuti vanga vari vice munhu akaita basa akapiwa mukombe wekuita basa nevaObama. Saka ndiri kuona sekuti vaSanders ndo vachabudirira even though pachizoita havo utongwa huchazoitika mupamberi apa. Ndisingazivi kuti ivo vakuru vacho veDemocratic Party vanga overpower mavoters here.
Vanga vari sachigaro veZanu PF mudunhu reNorth America, vaRegis Vusango Charumbira vari parunhare kuAlberta kuCanada neStudio 7. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyera tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe aimbove mushandi anochengetedza zvinhu uye akaisa munhapwa vanhu makumi matatu nezuro pamuzinda wezvitoro zvikuru muguta guru rePhilippines reManila ava muusungwa. Musungwa uyu akatanga apfura mumwe muchengetedzi apa aipinda pamuzinda weVira Shopping Complex munzvimbo yeSan Juan City iri muManila. Dutu mpengo rine simba rakanyanyisa rarova nhasi guta reNashville mudunhu reTennessee. Pamwe nemunzvimbo dzakakomberedza guta iri ndokuuraya vanhu vanomwe pamwe nekuparadza misha yakawanda. Dutu mpengo iri rinonzi raparadzawo nzvimbo inochengeterwa ndege pamwe nenhandare diki yendege kumawirira kweguta reNashville. Dutu mpengo iri rakatanga kurova guta reCamden iro riri makiromita 156 kumawirira kweNashville ndokuuraya munhu mumwe chete. Banga guru renyika riri kuramba mashoko ekuti riri kudhinda mari muchivande zvinonzi zvatosvora International Monetary Fund IMF. Mashoko aya ari kuuya apo nyanzvi munyadza zveupfumi dzichiti mashoko eIMF ekuti Zimbabwe yatora gwara risiri iro panyadza zveupfumi munongedzo wekuti kugadzirisa nyadza zveupfumi kuchatora makore akawanda. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya iyi.
Bangare ya IMF rinoti zvakawanda zvainge zvawiriranwa neZimbabwe kuti zvigadziriswe kuti upfumi hwenyika hubve kumawere kwauri hazvisi kuitwa. Semuenzaniso, IMF inoti yainge yakurudzira Zimbabwe kuti ione kuti banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe razvimiririra. Asi hurumende iri kuenderera mberi ichishandisa banga iri kuita zvinhu zvinenge zvisiri mubhajeti yenyika. Nyaya yehuori inonziwo iri kupa kuti zvirongwa zvakaita seCommand Agriculture zvigume zvanokorwa mari pasina chabuda kuminda. Vaimbova gurukota rezvemari vatenda ibiti vanova zvemutedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC vanoti zvinhu zvainge zvisina kumira zvakanaka kuIMF paitaurwa nyaya yeZimbabwe.
KuWashington kwamuruku vakuru vebhodhi reIMF rakaburitsa gwaro rinofisa renonzi Article 4 report richitaura kuti muri maConnewall vanhu vake vanova Reserve Bank iri kuprinda mari ende staff monitor program yafa. Vanotaura vanga vari meeting match vanotaura kuti nyika dzakafana neFrance neGermany dzaivava dzichiti hatibatsire matsotsari. So kana wavharirwa mukoo neIMF hausina kwokumhanya kuti kuWorld Bank hauende, kuAfrican Development Bank hauende and maCommercial Bank hauende because mari yacho ndibhoza hauna chitupa cheIMF chinokupa Bureau of Health. Ukaona varume vaakuita zvemagarrison shop, ukaona varume vaakutorera mamasivu sero ndari kutambura vachinzi 2.5% yezvinhu zvisina musoro, ukaona varume vaakuita inonzi Roller Mill Committee, hakuna kukoniwa kwakadaro.
Imwewo nyaya yanga ichinetsa isiri mugwaro iri yainge yakabuditswa mubepanhau reFinancial Times iro rakati pane umbowo hwekuti banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rainge richidhindawo mari muchivande richitenga goridhe. Asi vachipindura mubvunzo uyu Dr. John Mangudya vati ndezvemugotsi matsuro.
Hakuna kana zvadaro, munhu oda kuti ovhundisa vanhu chete zvemahara kuti vanhu avhunduke dzokunyepa zviya zviya.
Dr. Mangudya vatiwo Zimbabwe yakazvipira kuti irambe ichishanda neIMF.
Zimbabwe imemba yeIMF neWorld Bank neAGB. Saka kujidzana kweZimbabwe neIMF kugara kuripo kuti kana kuripo.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vanotiwo vanowirirana neIMF kuti upfumi hweZimbabwe huchaderera zvakanyanya gore rino.
3% yakataurwa nehurumende haingangonetse kuti tiisvike, nekuti pavanga vachitaura nezve 3% vanga vachitaura kuti vanga vachifungidzira kuti mvura ichakurumidza kunaya, vanga vachifungidzira kuti kuchave nekudyidzana nenyika dzekunze kwenyika, vanga vachifungidzira kuti nyaya yemagetsi ichange yagadziriswa, nyaya yemafuta ichange yagadziriswa, saka zvinhu zvinenge zvichifamba zvakanaka, upfumi hwenyika hunenge hwagadzikana. Iko zvino tinoziva kuti upfumi hwenyika hauna kugadzikana, zvimwe zvakangoita manyama amire nerongo zvekuti mitsetse yemafuta yareba zvachose, mafuta ari kutonesa kuwana.
Zimbabwe iri kutatarikawo kubhadhara zvikwereti zvayo kumabhanga akaita seWorld Bank nemamwe ekunyika dzekumawiririra zvopa kuti kuikweretesa mari kunetse. Kana nyika dzakaita seChina dzinodyidzana neZimbabwe zvakasimba dziri kurambawo kukweretesa hurumende mari. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Sangano reWorld Food Program rinoti gore rino vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe munyika vakatarisana nenzara zvichikonzerwa nekuchinja kuri kuita mamiriro ekunze pamwe nenyaya dzeupfumi dzisina kumira zvakanaka muZimbabwe. Mukuru wesangano reYouth in Agriculture Apex Council vaJohn Muchenje vanoti uori huri kuitwa muchirongwa cheCommand Agriculture ndechimwe chinhu chiri kuita kuti zvinhu zvirambe zvichinetsa muZimbabwe, nyika ichiramba ichitarisana nedambudziko. Michael Hove weStudio 7 aita hurukuro navamuchenje kuti tinzwewo maonero avo panyaya yenzara yakatarisana nenyika.
Nyika yedu gore rino iri mvura yedu yakaita shoko, yakaresisa aya tinoti maerratic rains.
mukaona mvura yacho yainaya zvisina setiyo yajairwa navarimi. Kandi pane nyaya futi yeunderutilization of farms in our country. Ndozvo makaona mukuru wedu wenyika akaita another land audit yekuti land must be redistributed ichipiwa kuvanhu vari kumashandisa nomasi. Ndozvo patinzo kuti zvine simba nepashoni nadzazvo ngavapiwe ivo minda. Samuone tinofunga kuti nyaya yenzara inoita shoma munyika medu.
Tinonzwa sangano reWorld Food Programme vachiti pane mukana wekuti supply irimo munyika yechibage kana kuti yatinoti nechirungu corn inokwanisa kupera kwekutanga kwegore rino. Tipewo maondo renyu pamusoro pemaondo ava.
Ipapo ndinowira navo bhoti mukatarisa nyika yedu iri kuimporta about 110,000 tons of maize every month. Tinovachinja tichitatarisiri because Zimbabwe yaimbori bread basket of Africa. Vaona zvichakupima chibagwe, wheat and everything. Minda yedu yaisenzwa nemazvo. Pari kuti land audit up ngapapiwe vanhu vane shungu nekurima vanoziva kurima kwacho.
Tichitarisa mamiriro akaita upfumi hwenyika, mungati ichi ndechimwewo here chinhu chiri kuita kuti nyaya iyi yenzara iendere mberi chinetsa?
Economy, yes, it might contribute a bit, but not that much because the government in a problem I could command agriculture. You could have input to my farmers. Then the president your input scheme. You know part over 1.8 million my household. Which means in terms of my farmers are good people's quantity with the shandies. But much of our garden in the edu avasky shandies and man's so then second we also near the corruption is a book as what our put on my input a command and changes. Input they could in the eyes you changes. Murakinka piwa mainfuti and sector ngadzvare mainfuti and sector
nyaya iyi inogadziriswa sei imi vechidiki pane zvamakatarisira kuita here kugadzirisa nyaya iyi muchizobatsira mhuri yeZimbabwe
isu sevechidiki sebatiro redu reyouth in agriculture tiri kutaura nehurumende kuti tauya land audit minda ngaipwe vanhu vechidiki then tapinda ipapo hatingoda minda tisina kuti produce so tiri kuita namagroups maclusters yekuti avanorima zvakati avanorima zvakati avanorima zvakati tobvoro nyika yedu ingade mametric tons mangani kuti isevaive for year hatikwanisi here kuzviita isusu internal tinongeda kuti hurumende yedu because a farmer asina irrigation anodependa nemvura yedenga is very successful farmer weve engage the government kuti vatipe mairrigation facilities.
Vanga vari vaJohn Muchenje vanove mukuru wesangano reYouth in Agriculture Apex Council vachitaura vari parunare vari muHarare naMike Hove weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei tanga tiri kutarisa zviri kuitika munyika panyaya dzezvematongerwo enyika.
Yes, how are you?
I'm good. Ndiri mukoma Godfrey.
Yes, ndiri mukoma Godfrey.
Ehe, makadiko makanyora nezuro mukati ndiri kuno Cape Town. Tiudzeiwo kuti kwamira sei pari zvino tayanzwa kuti kwakambenge kuine mhirizhonga zvakamira sei.
Zvino kwakaumuko hakuna so far zvino hakuna nezvatomboitika. Even in half years and many years and ndinawo nothing.
Munoona sei nyaya iyi yemhirizhonga?
Mhirizhonga chaiko haitori nakutombubhura yatombonaka. Mhirizhonga haina kubhura yanaka. Maonero angu andofungawo inini ka. Ndinoona kunge kuti vanhu kana vafunga kuita zvinonzi demonstration iyaya vanofanira kuita a proper demonstration. Kuri kumademonstration tinoti pane vanhu 10 pane vanhu 20 anotozaita ngemahungu vanofanira kunyatsorunga zvinhu zvavo chaizvo demonstration inoita demonstration because izvinhu zvakaitika senge zvakaitika mastalinizi zvinotokonzera kuti party yemdc itovengwa nevanhu because vanhu vakapedzera kupindura mudzimba dhoti achirohwa ndozofanira 10 15 anga vara road vakatanzwa vakatema mupurisa.
Imimi kwamuri ikoko mapurisa akauya here achikuvhunzurudzai?
Vakatopinda maraini vachitorova vanhu dhotito.
Vachiti chii?
Hadizi mutaure yadzo kana makaona maimages enzi Saturday vaiita kunge pari kutsva. Area iyoyo yaita kunge vari kupiswa matai vanhu vese kumaraini papo vakapindirwa vachitorohwa siku vakatorohwa masikati.
Imimi muri kuzvigona sei? Muri kubata mabasa api iko kwamuri kuchitungwiza?
Chingori chiindizinasi takutongoita zvese zvataitiwa nemari because basa norova nakupi ende ukamirira kuti zvinhu zvanhu nyika yacho tichazonaka ita inonaka rini since 2000 chingonetseka chete so head up tatoyu chatodzaira povhati yacho isusu tinoita inonzi brick molding totengesa mabrick ndozvinhu zvinototara nyika izvo kutengesa mabrick so tosupplya vamacustomers vedu akanyowanda madiasporans akaita kunge seni ndokunonyanyobva macustomer totengesa mabrick oda zvitengesa online vakawanda vari kunze kwenyika ndovari kuda kuvata kuzimbabwe vanhu vanditora nyika isinyanya south africa nana america australia out ndokutoone maclients edu akatowa.
Mutakangana chirongwa che The Connection na 8 PM. Apo tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki munyaya dzekurima. Anokuoneka ine mufaro ndini Jonga Kandemiri ndokusiya mina Standikire Mhlanga.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.